vari mubishi rokugadzirira gungano ravo kukwidzana yemaelections yakusvika tasarirwa nemedzi mushoma. Saka maRepublicans ari kugadzirira kuti vaTrump vadzorerwe pachigaro. So vari kuita zvese zvavangakwanisa kugadzirira gungano iri. Maelections asarirwa nemwedzi mishoma shoma. Saka ndonguva yacho yekuti kuitwe magungano emaconventions avanoita kugadzirira kuti vanhu vebato ravo vakwanise kuungana uyezve vanzwe mataurirwo azvinenge zvichiita savanhu vari kugadzirira kuzovhota.
Zvii zvamunotarisira kuti zvingakurukurwa kumusangano uyu?
MaRepublicans panguva yaTrump inei vana mathemes, atingati mathemes avanowanza kutarisira immigration, anowanza kupusha nokutyidzira vanhu kuti maimmigrants ndo ane mhosho muno muAmerica. Kune nyayazve yavari kutarisira vachiblema madhemocrats police reform iri kudikwa, asi ivo vari kunzi madhemocrats ari kuda kuputsa mapurisa nokubhana mapurisa kuti asavako zvachose, zvinova handizvoba zviri kutaurwa namadhemocrats. Saka vacharamba vachitarisira ivo mathemes awa anogutsa yatingati besi yavo.
Tinonzwawo kuti vaTrump vachange vachitaura usiku hwega hwega kusvika musangano uyu wapera, kanonzi ndekekutanga munhoroondo yemisangano yakadai. Zvii zvamungataura?
Hazvichati katya madzi semavonero ataita pamakore esavatonga. VaTrump vanofarira kuva ivo vanogara vari pamberi, vanofarira kuva ivo vanogara vachizvikudza kuita sokunonzi ndivo vega vane bato rese. Saka hazvisi zvinhu zvingatikatyamadza, asi chinokatyamadza sematauro amaita ndechekuti hatisatambozviona zvinhu zvakadai. Kazhinji vanozouya ivo pazuva rokupedzisira.